Vachitura semunyora anoona nezvemutemo muzanu PF, vaEmerson Mnangagwa vati vatevedzeri vemutungamiriri wenyika vachadomwa pachishandiswa chibvumirano chakaitwa nezanu PF nezapu muna 1987 cheUnity Accord. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati nyaya dzekuti ndiani achatora matomo kubva kumutungamiriri wenyika hadzisi kuzogadziriswa nekuti vanodomwa sevatevedzeri vavamugabe vanofanirwa kuzokwikwidzwawo pakongresi inotevera. Mutauriri wedare reparamende uye varivo vanga vari sachigaro wekomiti yanga ichitarisa mamiriro ezvinhu mubato pakongresi vaJacob Mudenda vatiwo kongresi yabvumirana kuti munhu wese achawanikwa achikonzera kuumbwa kwezvipoka zvipoka mubato achadzingwa zvachose. VaMudenda vatiwo bato ravo richatora matanho nenyaya yevarungu vachiri mumapurazi. Sachigaro wekomiti yanga ichitarisa nyaya dzemagariro evanhu amai Stembise Nyoni vatiwo vabvumirana kuti vasimbaradze nyaya yekuwanisa vanoshaya dzimba dzekugara pamwe nekusimudzira mararamiro avo.
To prioritize the provision of social protection, productive assets, including land, credit.
Tinoda kuona kuti upenyu hwevanoshaya hwasimudzirwa kubudikidza nekuvavakira dzimba dzekugara zvinoita kuti upfumi hwenyika yedu husimukire.
Mumwe mugari wemuHarare vasichiwa takaruza vanotiwo havaoni izvi zvichiitika sezvo homwe hurumende yakaboka pari zvino.
Inyaya yakati omei nokuti zvinhu zvakatadza kuitika homwe ichiri nani uye nguva ichiripo pati as of now ndikuona sezvinhu zvisingagone kuachivhika kana kuti kubudirira nekuda kwesituation iri munyika medu.
Sachigaro wekomiti yanga ichiongorora nyaya dzemaguta munyika uye vari gurukota rezvekurima vaJoseph Made vatiwo kongresi yabvumirana kuti varimi vatsva vabatsirwe nezvekushandisa kuitira kuti nyika iwane chikafu chakakwana. VaMade vatiwo varimi vose vachange vave kusungirwa kutengesa chimwe chikamu chegohwo ravo kuGMB. Vachitaura sasachigaro wekomiti yanga ichiona nezvezvivakwa uye vari gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu vatiwo vabvumirana kuti migwagwa mizhinji igadzirwe zororo rekisimusi risati rasvika. Asi mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashechiunye vanoti zviri kutaurwa navamupofu izvi kuedza kuda kubata vanhu kumeso pasina chiri kufamba.
Zvitoona mupofu hazvinyatsogamuchirika nekuti tikanyatsozvitarisa tane dambudziko remapotos kwenguva yakareba mumarodzi yedu mumatauni ese ende havana kumboisa effort panguva dzesedzidzi kuti anyatsogadzirisika. Saka kungotaurira vanhu kuti vangobvuma vagutsikane mukati memwoyo mavo but pasina chinhu zoitika nekuti kana tasa kuti mari dzavo dzacho dzekuti vagadzise marodzi izvo handifi kuti vanadzo pamwe mari dzacho kana dziripo dzichitorwa dzigonoshandiswa zvimwe zvinhu zvekutiwo zvavo zvifambe asi kuti marodzi acho agadzirisike hapana chinenge chichigadzirisika.
Zvichakadai vaMudenda vati musangano wekongresi uyu wabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe igamuchire nhaurirano nenyika dzekumavirira dzakaita seBritain nedzimwe mukuedza kugadzirisa ukama hwayo nenyika idzi. VaMasamvu vati danho ratorwa nezanu PF iri idanho rakanaka vachiti danho iri idanho raifanirwa kunge rakatorwa kare. Zimbabwe haisi kudyidzana nenyika dzekumavirira nepamusana pekubirirwa kunonzi kwakaitwa sarudzo kubva muna 2000 kusvika pari zvino pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi zanu PF inoti vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango pamusana pechirongwa chekugovera vatema minda chakatangwa nebato iri muna 2000. Chimwe chezvisungo zvabuda nekongresi yezanu PF kuvaka chikoro chichange chichidzidzisa vatsigiri vebato iri gwara remusangano kana kuti School of Ideology. Kongresi yezanu PF iri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.